Vachitaura muIsrael, vaBiden vavimbisa kumira nenyika iyi muhondo iri kutyirwa kuti inogona kupararira kune dzimwe nyika dziri muMiddle East. Asi vaBiden vati donzvo ravo nderekuti pasadeuke ropa revasina mhaka.
I want you to know you're not alone. You are not alone.
Ndinoda kukuzivisai kuti tichamira nemi sekuvimbisa kwatakaita munguva yapera. Ticharamba tichishanda nemi nevamwe vamunotyidzana navo kudzivirira kufa kwevanhu zvikuru sei vasina mhaka.
Vachitaurawo pamusangano uyu, vaNetanyahu vaudza vaBiden kuti chikwata cheHamas ndicho chiri kukonzera kufa kwevanhu vazhinji.
Hamas is responsible and should be held accountable for all civilian casualties. We saw the cost of this.
Iyi inenge iri hondo yakasiyana nedzimwe dzose. Chikonzero ndechekuti Hamas inongokanda zvombo kuvanhu vemuIsrael, chinangwa chiri chekuuraya vanhu vakawanda. Hamas zvakare inohwanda mukati mevanhuwo zvavo nekuti aivakoshese.
Asi veHamas vanoti Israel ndiyo iri kukonzera kusagadzikana muMiddle East. Kunyunyuta nezviri kuitwa neIsrael kwakapakuti mutungamiri wenyika yePalestine vaMahmoud Abbas namambo vekuJordan Abdullah ibn al-Hussein varambe kuita misangano navaBiden mushure mekunge Israel yapomerwa mhosva yekubhomba chipatara muGaza ndokuuraya vanhu vanodarika mazana mashanu. Israel iri kuramba kuti ndiyo yakazviita. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chinogara kuMalta chinoshanda nesangano reCross Cultural International Foundation rinobatsira vanenge vakatarisana nehondo vaDouglas Bvumbura vanoti vari kushanda nemamwe masangano ari kumatunhu maviri aya vachibatsira vari kutarisana nehondo. Vanoti sangano ravo harina kwarakarerekera.
Nyaya iri kuitika mazuva ano yekuIsrael nePalestine, tinowanikwa organization yedu isina kwayakarerekera. Chero pane upenyu hwarasika, tinoonekwa tichipinda tichibatsira. Saka isusu takasurukirwa nezviri kuitika and tiripo kuti prevent the loss of life nekubatsira avo vakakuwara or vaafektwa nehondo iyi. So tiri kuonekwa tichitsvaga mukana yakasiyana siyana yekuti tionekwe tichiendesa rubatsiro nekushanda nevanhu vari on the ground. Tine maorganizations atinoshanda nawo ari munyika idzodzi atinobatsirana nawo.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika uye vachishanda nechikoro chipamusoro cheTswane University of Technology muzvinafundo Riki Mukonza vanoti zvakakosha kuti Israel neHamas zvigare pasi zvitaurirane.
Hondo iri kuitika pakati peIsrael nechikwata cheHamas chekuPalestine ihondo yakonzera kutambudzika kukuru munyika kunyanyanyanya yePalestine. Iri kuita kuti pave nekurasikirwa kweupenyu kumativi maviri aya uye kurasikirwa kwemidziyo nezvivakwa. Saka ihondo yanga ichida kuti dai paine zvinogona kuitika imiswe nekuti haisi kubatsira, iri kutohondomora zvebudiriro zvagara zvazviriko. Saka ihondo isingatsigiriki daiko zvagoneka kuti vanhu vagone kutaurirana zvinenge zvaisiya matii maviri aya ari parina.
Vanhu vakawanda vari kuratidzira muMiddle East nedzimwe nyika vachitsutsumwa nekubhombwa kwechipatara muGaza. Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington DC.